Andiripone sezvinhu zviri kuitwa nevari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri zvinhu zviri kuitwa nekuda kuita kakufurira kana kuti zviri zvinhu zvakaipa. Asi ishungu dzevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa, avo vanotumira mari dzavo kuhama dzavo dziri kuZimbabwe mwedzi nemwedzi, vamwe vhiki nevhiki, dziri shungu dzekuti zvinhu zvinake vakwanise kudzokera kumusha. Tikatarisa vamwe vacho vari mhiri kwemakungwa vakaita seni, ndiri mupoteri munyika yeAmerica, nenyaya yekuti ndakashungurudzwa, ndakambunyikidzwa, ndikapambwa, pamwe chete nekuendeswa kunzvimbo yandisingazive kwandakaenda ndakasungwa kumeso, ndikatotswa ikoko ndichipomerwa mhosva iri kupomerwa ivo vatungamiriri veMDC vakaita sana Honorable Job Skala. Dziri nyaya dzekuti vese vari kupomerwa subversion, vanotreason. Saka hatifare nazvo isu vakapotera mhiri kwemakungwa. Tiri kunyunyuta zvikuru nekuti tinoona kuti kodzero dzevanhu hadzisi kukudzwa nehurumende iripo yeZANUPF. Tiri kuda kuti nyika yedu inake, ive nehurumende inokurudzira kodzero dzevana veZimbabwe.
Vamwe vanenge vachiti sezvo vari kunze muchigara maziva mazuva kana madate anenge achiratidzirwa, munodii kuendawo kumusha munobatana nawo pakuratidzira ipapo?
Zvimwe zvacho tinotarisa kudhura kwemitengo yematikiti endege. VekuSouth Africa vaida kuenda kudemonstration August 16 nekuti vari pedyo neZimbabwe, asi demo racho rakazorambidzwa nemapurisa nematarezimhosva. Saka naizvozvo tinoona kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuSouth Africa zvaida kuenda kuno demonstrator musi waAugust 16. Asi rubatsiro tinobatsira tiri kunoku. Zvakangofanana nezvaitwa munguva yehondo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munyika dzakaita sana Zambia, kuMozambique, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kunana Sierra Leone, vamwe vari kunana Ethiopia, vamwe vari kunana Tanzania, vamwe vangu vari kunoku America nekunana UK, vachibatsira hondo yechimurenga. Saka hazvina kusiyana nezuva ranhasi kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinowanikwa zvichibatsira.
Kwouyawo hurumende dzekunze kusanganisirawo masangano akaita sana European Union, takaona vachishoropodza nzira dziri kushandiswa nehurumende kudzivisa kuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC ikoko. Imiwo semumwe wevanhu vari kunze, munoonawo sei matanho akatorwa nenyika idzi dzekunze nemhinduro yakabvawo kuhurumende yeZimbabwe yekuti dziri kupindira mune zvematongerwo enyika?
Muunganidzwa wenyika dzekueurope uchitaura unenge uchienderana nemitemo yatingati maInternational Conventions anokurudzira kodzero dzevanhu munyika imwe neimwe. Ndo zvavanenge vachitaura pamusoro pazvo. Zvisinei hazvo, inini ndinoona sekuti isu vana veZimbabwe pakuguma kwazvo nepakutanga pazvo tisu tine pundutso yezviri kuitika munyika medu. Vanobva kunze uku vanenge vachiuya vachitibatsira.